Tintin. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chivabvu 28/2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaema Sonundangagwa vari kuti vachazivisa mangwana nezvezuva resarudzo asi vamwe vanopikisa vari kunyunyuta zvikuru nedanho iri. Hurumende inoti ichabatsira zvaro zveZimbabwe zvuru zvisere zviri kuda kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Tichakupai zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDavid Musabayana vaudza bepanhau reSunday Mail kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvuru zvisere zvakati zvakazvipira kudzoka kumusha kubva kuSouth Africa. Zimbabwe iri kushanda nebazi reUnited Nations rinoona nezvekufamba kwevanhu reInternational Organization for Migration kana kuti IOM. Zvizvarwa izvi zvine magwaro ave kusvika kumagumo musi wa 30 chikumi eZimbabwe Exemption Permits. Kubva muna 2009, zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 178,000 zvange zvichishandisa magwaro aya kugara muSouth Africa zviri pamutemo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nehurumende kubatsira zvizvarwa izvi, tabata vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Maita basa vazunu nemubvunzo wenyu, regai ndikusimbiridze nyaya yedu yetiri kuita pari zvino sehurumende yeZimbabwe. Tichabatsira vanhu vedu vese vari kuSouth Africa vari under exemption permits. Dziri kuexpire muna June. Mwedzi yapfuura iyi tanga tiri kuSouth Africa tichizama kunzwa rubatsiro rungada zvizvarwa zvedu zvekuZimbabwe kuti vangada rubatsiro rwupi.
Pamisanganiwo yamaiita navo vaiti kudii?
Tasangana navo takaona kuti kunokwanisa kunge kune vamwe zvizvarwa zvedu zviri kuSouth Africa zvinenge zvine dambudziko rokufamba kuti zvodzoka sei kumba, hurumende yavo ichavabatsira ipapo. Pane avo vane dambudziko rokuti vadzoka kumba vachada vana vavo kuti vapinde kuzvikoro, hurumende ichavabatsira ipapo. Pane avo vanoda futi kuti pamabhodha vanzi tine zvinhu zvedu zvetichada kuzopinza munyika medu, hurumende futi yakazvipira kuvabatsira ipapo. Hurumende yavamunangagwa inoti haidi kusiya umwe munhu kumashure, munhu wese uchabatsirwa. Saka vamunangagwa vanoti hatisi kuzosiya vazvizvarwa zvedu zvichitambudzika. Kwese kwese kwazviri tinoti vese vanoda kudzoka vachabatsirwa.
Vanoda rubatsiro rwakadai vanoenda kupi?
Vazhinji vacho tinototi endai kuembasi kwedu munondowana rubatsiro, mutange kutobatsirwa. Vese vanoda kudzoka kumba vasina pokutangira, hurumende yavo iripo kuvapa pokutangira.
Avo vanga vari vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vachitaura vari parunare kuMalawi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta vaGabriel Shumba.
Isi seZimbabwe Exiles Forum tino matambira mashoko watichingoti zvinenge zvakanaka kana vanhu vachiwa kuti vari kuzvidira kudzokera kumusha, asi chikuru ndochokuti vanhu paanodzokera kumusha vadzokere vachiona kuti zvinhu zvese zvaringana zvavakatarisirawo kuti upenyu hwavo kusangonosvika kuzviita sokuwira mugomba kana vaenda kumusha. Ngavatange vagadzirira kuona kuti vana zvikuru sei vari muzvikoro vachanomira sei pavanenge vasvika, nokuti tinenge tiri pakati pegore. Asi pane vakamirira macourt cases kana kuti kuti matare acho atichiita, atichikurudzira zvikuru sei kuti vanhu vamirire vaapplyera mawaivers kana kuti mageneral work visa, nokuti vakamirira vachiti tichahwina, hongu tinogona kuwina. Asi pamwe tinoudziwa kuti zvamira sei nematare chadarika 30 June. Kana tadarika 30 June, musi watinongosvika 1 July, munhu unenge ava muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Munganyatsotsanangure kuti zvinoitwa sei kuti munhu akwanise kuti anyorese mapepa muri kuti waiver.
Mapepa ewaiver anotanga kuapplywa pawebsite yevisa facilitation services kana kuti yatinoti VFS. Ndo painotanga kuapplywa ipapo. Then inenge iri under section 31(2)(c). Ndiyo inowanza kuapplywa kana uchida kuita general work visa, nokuti general work visa ine zvimwe zvinhu zvinodiwa zvisingakwanisi kuwanikwa zvikuru navanhu vatinoshandira. Vanhu vatinoshandira vanenge vachii vanofanira kunyora gwaro rinotaridza kuti sei vasina kutora muSouth African vakatora muZimbabwe. Saka izvozvo zvinowanza kugozha gwaro iroro rinowanikwa kana vanyorera kuDepartment of Labour vopiwa rimwe gwaro kana kuti imwe tsamba.
Avo vangwari mukuru werimwe sangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vachitaura vari parunare muPretoria. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvakanyanya munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora reZimbabwe, zvasiya vakawanda vave kunonga svosve nemuromo. Kunyange hazvo pamutemo dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika churu chimwe chete nemazana masere nemakumi masere kana kuti $1 to 1888 Zimbabwe dollars pamukoto, vanhu vari kutenga dhora rekuAmerica nemari iri pakati pezviuru zvitatu nemazana mashanu kusvika pazviuru zvina kana kuti $1 to 3500 kana kuti 4000 Zimbabwe dollars. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti izvo zviri kukonzerwa nevamwe vemabhizimisi vari kuita nhafu uye vari kuvimbisa kutora matanho akasimba. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda dziri kuti uori nemitemo yezveupfumi inongomuka yakachinjwa zvapa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCarolvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa.
Segaro ziva kuti mari ive nesimba munyika munofanga mune zvinogadzirwa munyika imomo atingati magoods and services akawanda ari sustainable, anotaridza kuti mari iri kutenderera munyika zvichienda nekugadzirwa munyika macho. Saka inyaya yagara ichizikanwa nevanhu vese kuti kugadzirwa kwezvinhu zvomuZimbabwe yatingati production yakadzikira, plus pane nyayawo dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika dzinotisanganisira dzemakambeni dzinogona dzakaita kuti hurumende iwedzere uwandu hwemari iri kutenderera munyika. Saka naizvozvo hazvinhu zvisingashamisi kuti tione kuti dhora reZimbabwe rinoshaya simba, nokuti tikanyatsokutarisa yatingati production chaiyo aisi kusumukira zvinotarisirwa.
Asika iyo hurumende iri kutiwo vamwe vemabhizimisi ndo vari kungowedzera zvinhu vamudzingiri kunyange isina kukodzera nekuti iri kuti dhora panguva ino rinofanira kunge rakadzikama nekuti Zimbabwe iri kutengesa fodya inounza mari yekunze yakawanda.
Nyaya yekuti hurumende ione simba redhora nekutaura pamuroma haisiyo inoshanda. Chinoshanda ndiani tinoti market forces kuti zvinoradza munyika chaimo chaimo zvinoradza here kuti foreign currency yefodya iri kuuya. Kana foreign currency yefodya iri kuuya faida tichiona kudzikama kweupfumi. Asi nyaya iripo ndeyekuti yange zvazvo foreign currency yefodya ichiuya haina uwandu hwakawanda hwekuti ingakwanisa kuwedzera simba redhora nokuti foreign currency inouya yefodya ichikamu chidiki-diki chose chinodiwa nenyika.
Asika vashandi vari kutambiriswa mari nemadhora emunyika uku zvinhu zvakawanda zvave kutengeswa nemadhora ekunze kana kuti iro dhora rekuamerica zvinosiya mushandi ari papicha izvo.
Chokwadi chiripo ndechekuti vashandi vari kupuwa yatingati bad deal.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaCalvin Mudzingiri vanodzidzisa paUniversity of the Free State kuSouth Africa vanga vari parunare muSouth Africa makare. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuti vachazivisa nyika mangwana nezvezuva resarudzo, zvinhu hazvisati zvanyatsojeka kuti dzinoitwa here musi uyo sezvo vamwe vakaita semutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vakakwira kudare repamusoro vachiti haivhiyiwi. VaMnangagwa vakataura mashoko aya kubhinga nemusi wemugovera pakuparurwa kana kuti pakuparura kwavakaita mwedzi wekucherechedza kuchengetedzwa kwetsika nemagariro evatema kana kuti National Cultural Month. Mangwanani uye nemanheru tichange tiine hurukuro navaDouglas Monzora vanotungamira MDC nezvenyaya yekutarwa kwezuva resarudzo uyewo mimwe mitemo ine chekuita nesarudzo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pazuva iro guta guru renyika yeUkraine reKiev range richipemberera makore churu chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nerimwe raumbwa Russia yange ichiri bomba nendege dzemhando yemadrones. Munhu mumwe chete anonzi afamwa kakuvara. Ukraine inoti yakwanisa kudonedza mabhambo nemadrones anosvika makumi mana ichibatsirwa kana kushandisa mishina yayakapiwa nenyika dzekumawirira. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America inonzi nemusi wechishanu yakabhomba nzvimbo yainge yakachengeterwa zvombo zvainge zvatorwa zvisiri pamutemo nechikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab muSomalia. Zvinonzi hapana munhuwo zvake akakuvara pachiitiko ichi chakaitikira pedyo ne kamba yemauto eAfrican Union Transition Mission ari muSomalia mudunhu reRubelo Maraya. Thank you. Makatirira ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Tinokutambira ine mifaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Zinonzi Ambassador Emmanuel Gasa ndoshana epoka rinonzi The Aids and Arts Foundation.
Mukoma Emmanuel, mungatudzawo kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuitawo mazuva ano zvakanangana nevechidiki?
Chachipa tichida zviguru nenyaya yekuti vechidiki takaona kuti havana zvakawanda zvekuti social cohesion nezvimwe zvinosangana nechidiki dzakawanda. Saka tinokurudzira isusu tichanyangwe community dzakasiyana-siyana, kurana Caledonia, kurana Bindura, tichienda tichikurudzira kuti vechidiki vaite zvinhu zveati. Vamwe vatotamba volleyball, vamwe vachitamba netball vechikadzi, vamwe vachitamba chesi. Saka tichikumbirisaratipa kuhurumende kunyanya kulocal government kuti ngaigone zvakanyanyisa kuti vechigone kuwana vachitamba bhora, vechidiki vagone kuwanika kuti vachiita swimming, vechidiki vagoneke kuti vachitamba chesi. Uye nyaya iripo totoita sikuru kune council of bidhino yekuno kuHarare yakwanisa kuanawo nesu nedzimwe nzvimbo dzakaita sekunana mabhuku, sekunana chi, vakadzi vari kutamba chesi, vakadzi vari kutamba netball, of which council yakaonekwa iyo ichito come together with us ikati vakira nzvimbo zvakanaka zvekuti madzimai ezvinezvo vakwanisa kunoita sokin, vamwe vakwanisa kunoita nhingi vachiburikidza kurwisana nenyaya yemental health yanyanyisa mukati meino nyika nenyaya yekuoma kwakaita zvinhu mukati meino nyika. Chikumbiriso chati kuti dai zvagoneka kune dzimwe nzvimbo ichendezvi community ina role model wayo, taizendefasa marole models ayai auya achitaura nevechidiki. It doesn't mean kuti inofanira kunge iri chaZimbabwe inofanira kunge iripo, but even anybody else who is there inyange iri civil society kuburikidza nemamother bodies yakaita sana nangu sana chi chinge chikwanisa kuunganidza vana kunyanya vechidiki chivaudza kuti vagone kuwana focus mukati meupenyu, so that havawane nguva yekuti zvo havana chinhu chekuti chingavatire nguva yavo, chakaita chekuti vapuwa kunge vachiputa zvinodhaka.
Iro dambudziko rezvinodhaka rakura sei munyika muchionawo mamuri kutendererawo?
Dambudziko rezvinodhaka rakanyanyisa pari zvino. Chikumbiriso chati kuti tagoneka tigone kumborayiwa tichipota tichiti at least monthly panogarwa pasi nevatungamiriri kuti zvinhu zvatigone kuti tigone kuita enforce, cause izvo zvinhu hazvireva kuti hurumende haiziva kuti vakutekesera vanhu vana vechidiki ava zvinodhaka havazikani. Pane nyaya uori huri kunyanya kuchienderera mberi mukati meinenyika huri kutidzira kumashure kuti kunyange maorganization dzakaita sereezimbabwe tikabatana nemamwe tiri kudzoka futi kumashure taona kuti munhu uyo akanga asungwa ona mangwana adzoka zvakare.
Hurumende kairi kuti vakawanda vari kutengesa zvinodhaka vari kusungwa,
vari kusungwa mabepa here kana kuti vari kusungwa zveesheni? Izvo zvinoreva kuti vanhu vasungwa zveesheni kaze vanhu vakasungwa zvekuti sekuti tafonerwa kuti tingotaura kuti kumidhia kuti tiite lokunai kwatiri isusu zvinhu zvekuti dzora kumashure temaprograma ari pagraundi kuti dai zvagoneka kati zvechokwadi maresi ngaaitwe, maresi ngaaitwe chaizvo chaizvo zvinotonatsooneka zvekuti patasvika sansiyano kodzi yezvinezvi vari kutengesa zvinodhaka vanotiita zvemaatizvaoda achio zvatinoitwa nekuti vari protected because mapurisa nyanya vechikurukuru avo vari kudyowo navo vanhu vaivai. Saka dai tagoneka tangoregedza kuti mutemo washanda kumunhu wese kunyanyanyanya ari kuita zvekutengesera vana zvinodhaka iaimwe iri kutinetsa pari zvino
ei
nyaya iri kutinetsa izvinezvi nyaya yeamnesty yakaitwa nemutungamiri wenyika iyi nekuti iko zvino mamwe maepisi akaonekwa achidzoka kudzoka kwakaitwa kudzoka kwakaita nevanhu vatingati marape survivor zvinhu zvindove zvinhu zviri kudzora kumashure kuti taitagoneka ipapo vagona kusunungura vanhu vese ava vati asi vakaita rape vaivai vakasiyiwa vari mukati cause iko zvino nyaya yeintimidation nenyaya yenhingi mumacommunity zviri kuita hai nekuti vanhu vari kuita kunenge kusvikesedzana nenyaya yekuti zvo kuziziva kuti registry victim wangu ndiuyu akarepwa ndiuyu ikinacharitewo kuti pana apa mucommunity muno mamwe mirirano ikunyatsotibatikei. Saka chikumbiriso chatiri kupa kuti paamunisa apa hazvigoneke here kuti zvinotarisirwa nerazvo zvakanyanyisa kuti vaziye kuti vanhu ava vanowana inganzi paroko yekuti zvo kumukutana iye asungurwa anokwanisa kuonekwawo here kuti akuna kumuvha nharaunda yekwaakaitira manyusauth ayayi asanga achionekwa kozviko zvino vanhu havasina chirimbo nenyaya yejustice system yedu yenyika nenyaya yevanhu vakabudiswa muzvitirongo avo
asi kahurumende iri kuti yakaburitsa vanhu vane makore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 years
but kune vamwe vamwe vasati vasevha kana ivhi kunyange kana hafu nematemu avakange vaita ekuti zvinasoti munhu awarehabilitation chaiyo chaiyo kuti haagone kuzoripa futi iri mangwani kutosiya vana vedu vanasana mukati memaconstitensi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanakai kupablesini.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano Red AIDS and Arts Foundation, mukoma Emmanuel Gasa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum, asi chiri chirongwa chatakambonzwa muchikamu chapfuura.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Makadini ko vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi David Simango kuti tiprove nyaya yezvinoreva kuguma kwenyika. Mufundisi Simango, takamirira kuti mutipe maonero enyu enyaya iyi.
Manheru akanaka baba Hwande nevatereri vese veStudio 7. Chii chinonzi kuguma kwenyika? Mubvunzo iwoyu unozikanwa zvikuru nevana vechikoro vanodzidza Bhaibheri. Mastudents eBhaibheri vanotaura vachiti mubvunzo uyu wakarerekera kudzidziso chavo chavanoti eschatology, kureva kudzidza kwezvinhu zvichauya kana kuti future things, zvinhu zvinotevera. Wakabvunzwa zvekare mubvunzo iwoyu nevadzidzi vaJesu vachimubvunza pana Mateo chapter 24 pamusoro pekuguma. Regai nditsanangure ndichiti zvinhu zvose zvakasikwa zvine nguva yazvo, nyange kuna muparidzi, kuna Ecclesiastes kana kuti muparidzi inotiudza zvekare kuti zvinhu zvose zvine magumo, zvine nguva yazvo pachapter 3. Hapana chinhu chakasikwa chisina magumo, zvinhu zvose zvinosvika pakuguma. Chisingagumi chete, chisingaperi, ndiMwari. Saka nyika zviro kwazvo ichaguma, asi muchidimbu hongu kuguma kuripo.
Kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika here?
Hongu, kufa kwemunhu chimwe chiratidzo kana kuti mviro kuratidza kuguma kwenyika, nokuti vanhu ndiyo nyika. Saka kufa kwevanhu kana kuti kuparara kwavo isaini kana kuti chiratidzo chokuti kuguma kwavo kwasvika. Nyange pasi richiripo richienderera mberi, asi upenyu hwomunhu kekare hunokosha kuti tizive kuti upenyu hwake uhu ndihwo hunomupa kuti magumo ake asvika.
Njodzi dzatinoona dzinowira nyika dzakaita sezvirwere, hondo, mafashamu nezvimwe, hakusiko here kuguma kwenyika ikoko?
Mafashamu atinoona anowira nyika, zvirwere zvinowira nyika, nezvinhu zvese zvinowira nyika yatiri kurarama, ndidzo mviro dzokuratidza kuti nyika yaikuenda kunana taisireva kumagumo. Zvose zvamunoona zvinoitika panyika pano zvine zvazvinotaura. Saka Jesu achitsanangura pachapter 24 unoti zvinhu zvose izvi zvamunoona mafashamu, nhamo nekurwa nekundengeneka kwepasi nezvinowira nyika, zvichatanga kuitika kuguma kusati kwavapo. Saka zvotiratidza kuti tiri munzira yokuenda kumagumo. Saka zviro kwazvo zvatiri kuona zviri kuwira nyika, chirwere chatiri kuona ichi checovid-19 ndeimwe saini yakataurwa naJesu pana Mateo 24 kuti kuchavapo nezvirwere zvakawanda. Zvirwere zvacho muri kuzviona Omega, hapana munhu angada kuturikira. Saka zviro kwazvo nyika yatiri kurarama inyika yaakuenda kumagumo.
Chii chinoitika nai mufundisi Simango? Chii chinoitika mushure memagumo?
Deno Adama naEva vasina kutadza, Mwari wakanga akaronga kuti vanhu vararame panyika pano nokubereka vana vavo vaine upenyu husingaperi, vachiteerera Mwari, vachirumbidza Mwari, vachiona zvisikwa zvaMwari, vachiita mabasa mazhinji akanaka, vachirarama upenyu husingaperi. Asi nokuda kwechivi chakauya manje, upenyu hwakabva hwagurusirwa kutaura kuti nyika ino paichaguma ichizoitwa inonzi renovation kana kuti paichazotsva nomoto ichitangiswa kuti isikwe patsva ndopatinozoona isusu mukudzidza kwedu shoko ramwari kuti nyika ichazonge ichizosvika pakuzopiswa nomoto kuitira kuti mwari atange zvinhu zvitsva kubhuku razvakazarurwa rinotiudza kuti tarirai ndinosika denga idzva nenyika itsva saka kana zvinhu zvichisikwa zviri zvitsva kutaura kuti zvekare zvinenge zvapfuura ndiko kuguma kwenyika ikoko saka kuguma kwayo kutaura kuti zvinhu zvakashata satani namadhimoni ake nezvirwere zvichazoparadzwa zvose izvozvo pozotangiswa kuzvitsva zvinohumwari zvakanaka zvinopa vanhu upenyu usingaperi saka nokuti chidzidzo ichi chakakurisa ndinongotaura zvidimbu chete chete zvingangotibatsira kuti tive nechiedza chokuziva kwatiri kuenda nechidzidzo ichi
mufundisi Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu
tinotenda zvikuru baba Hwande nevateereri vose munhu mumwe nomumwe ngaagadzirire upenyu hwake agadzirire upenyu hwake kuti kana magumo achisvika paari awanikwe akagadzirira
vateereri tumirai mazwi enyu kana kuti maaudio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti 001-301-919-8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda Tanonoka iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Dynamos, nasi ya roa tu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata, chae Betmaroa ichi, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Caps United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Erentals, Manika Diamonds, Islanders, ne kukundwa kwa yaitwa nasi na engezi. Kukunda kwa nasi, kwa kwidza ngezi Platinum Stars, pamusoro petafura nema points makumi maviri point imwe chete pamusoro peHighlanders iyo yaita mangange 1-1 ne Green Fuel. Murairidzi wengezi Tekshua Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga sengezi Platinum Stars patoda kusvika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurohwa kweDynamos nemangange eHighlanders zvasanganawo nemangange e11 aita Caps United nesimba bhora izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Caps United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu. Mutsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu hambazi kumumatarisiro ranga hwine nini. Wozi ana FC Platinum nana chikeni na matimu anobhadhara saka ndovati kutiitira seranohwina lege pane plus ane vafanha vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham netriangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitugutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu. Vatsigiri vakomanava tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tinokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uriko mangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zifa Instant Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 28 kuNkwenkwezi 2023 mokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni
abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo
kuhamba ukuthi voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka inspection okuvoters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll sesizimisele nje simelele ukuthi sizidate kuqalise ukukhankaswa for okhetho
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo abakuhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission ngala gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ikhangelwe ukuba kusasa uzabikela uZulu ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu asikwazi ukuthi ihloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile safica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa voters roll ingakabuyi kuthenga ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesilama voters roll kodwa abantu njengoba edevele sebenyampa inhliziyo edokungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathe sezinye izindawo azilama-voters roll. Abantu bajamile uZulu selahlithemba ukuthi bangaze bavule emini abangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity ayila promotion ngabe idinga iframachine ihamba itshela abantu ukuthi hayibo sesivulile ngoba abantu edloke bameli izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistre ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho.
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza ivoters roll bazabamba njani iNational Election Day. Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpolisi oyedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi ibhajethi le eyavele emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu lokhu yisindaba ayishiye lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe baye khangela amabizo abo.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxelaye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka i-inspection ku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuchova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voters roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka, bacheka kuma-voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke, kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akulanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu azomethi becheka phela kuma-voters roll, then upresident uya-announce anytime soon ilokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kwezindawo kuthiwa-ke hhayi i-voters roll vela ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa
kwathintini? Kungaphi, kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo singazi
kobulawayo. Ngazi lutho, ngazi ngemathinoth. Imathinoth khona kuqaliswe namuhla, so angeke ngitsho ukuthi ayitholakali yona, iqaliswe namuhla.
Ye, so
kobulawayo ngale ngomunye lawo uminista okhava khona, mina ngikhava imathinoth kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi?
Bona be-registry yibo abakhulumayo xa benza i-report. Ungabe bonke kulabantu abaningi abangachekanga, but ungabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile, ambonti kungaba le extension. But nxa kukuthi abantu abakwananga ukuchecka, kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo, nede bengayi-extenda sabesizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngabho-ke e-Mouth North ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho, lingqikilane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje sokuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, yikwathi sikumelele vele, besesimelele i-date kulumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi sibekwazi i-date yebe sesimelele ukuthi upresident e-announce i-date.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eliRussia lizame namhla ukubhomba idolobho leKyiv kwele-Ukraine lisebenzisa iindizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise iindizamtshina lezi ezingama-50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sakwamukela kuhlelo. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitheli ukuthi wena ubona njani indaba imitshado ingazanayo imi kangaka?
wakala mchote ya kuchera ya kati kuchera isigo kati esikina jise uzo venta vanta na viti tenki ya tisentiori ikula posile wa mchala na kwa mizi mwana ya kati kisavitana ya kuchera kutu wa haiga kudu wanga na ma ikuwa raisi la ashi wa afawa yuwa washi wa musha zonki zindo mbwane nani mazi mabuye jisigo ule kona zande jisigo yonki nji mama gashi
ili pisigo ubone nga zani kumele libise elwe kwenze tukambe kuhlela
imchato yesi nji kumbe nji kukana ego kulisani ego kulisani izi ngane bakulise ngosho bolo nane zani sa kulisa ngalo imcho niko mta nakule awazi mchato njiko yesi nji anza awazi kila mai chata achate yesi nji kaya ngosho nji afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima nje ngoba sasifundisa ukubona noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emchadweni kuyabekezela so emchadweni lento eyikhona eyesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imchado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahluke right bathi umchado wangikhona uvuka uphelile ngoba kusuka kungalaywa ngabantwana kungikho ababalayayo nabo anti
singathi obabakazi yikho ngazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abokuthi balaye laba abachadayo akunjalo
yebo bona basuke bengasekho kodwa uma kungibona kuyaliseka isiko isintu sethu sakudala bakhona obabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona uma kulo malulo obabakazi nayo usuke khona abasekho ngoba sekuyisimanjemanje sokhethe ukubana abantu bathi baphila le mpilo entsha njalo kunye ngokugqugquzelayo omama bathise kukhona ngiphathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo omama kabazilayele iy'ngane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila naleyana impilo yesimanje kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isisiyangena kulowo mchado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emchadweni behlangana nezinto ezinjani.
Ye, phose lokugcina khonapho mama.
Yebo, siyabonga. Ngithanda ukugqugquzela nokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba uma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imchado ime labantwana bakhule kahle kuphele izini nazo zonke lezi izinto esezidalwa ukubaleka kwesiko yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu. Ngiyabonga,
siyabonga kakhulu-ke. Lapha besiqoqa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcwethu kwezamasiko wesintu,
ayawutshela bathi salulande.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Ngesikhathi esedlulileyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo. Kufundeka kanje: owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi, uJesu wathi kuye, "Ngiphuzise, akunginathise, ngimile nginika amanzi, nginathe, ngikholwe, ngiqhubeke ngohambo lwami." Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje-ke ngithanda ukuthi ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu. Umama lwaseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe. Namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo, emadolobheni, emakhaya, ezinkomponi, emaplazini, lakuma-resettlement, abantu badinga amanzi okuphila. Abantu bathwele nzima, siyazi ukuthi abantu bayaswela labala misebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kuleli elakithi mhlawumbe lakwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlanga lwakini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza abaze badlulise abanye bakuzuza ngobusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede okomalokhu esilakho kusizana ubana uzwe nxa ubala ulalela indaba umuntu ulezimota ezingabaliyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa bala amaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwa zakuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo hayi silocala ukuba lempahla olayo lemali olayo kodwa ukuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshwana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asizeke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhlizweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kulo uNtungamile Nkomo ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha Wezabatsha namhla silo Daniel Nxumalo oku Ward 9 esijabugwe eNtobe. Siyakwamukela kuhlelo Nxumalo. Akusitshele sizokuthwa ke qhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Uqhuba njani kunapho?
Udaba esikilo olokukhuba i-consensus. Sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament ngubani esigabeni esinje ozaba ngukansila webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kuground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo mayikuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikikezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
Singathi ke abaphathi besigaba konapho ku-CCC kabangeneli yini emgudlweni konapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yimembers of parliament.
Singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khona lapho liqhubeke kuhle.
Liqhubeke kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption. Yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu. Singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili. So ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lonyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama-MPs ngoba libandla elitsha, ibandla likaZulu, umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC.
Hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilo Daniel Nxumalo ukhona ngale ku-Ward 9 esijabugwe eNtobe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo ake sizwe uJoseph Njanji esedulela lokho lakho.
Iqembu leDynamo selinqotshwe nge-2-1 liqembu leNkezi Platinum Stars emdlalweni obusenkundleni eBaobab ukuthi eliHighlanders libe ngutshikilo obhanqa 1-1 leqembu leGreenfield emdlalweni obusenkundleni eBaobab Field. Limpumela izanye emva kokuba lawa maqembu ebe ngutshikilo obhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United libe ngutshikilo obhanqa 1-1 leleSimbabora ngaseNational Sports Stadium kuthi eleTriangle libe ngutshikilo obhanqa 0-0 leleSheshamu ngaseGibo. Kusasa ngoMvulo iqembu lezePC Caribe lizadlala Chicken Inn ngase National Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo oqembu leHighlanders Football Club uthi uzwa ibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana. Kubika njalo uJoseph Njanji.
Ungwenya uqale ukuqeqetshele iminyaka engamachumi amabili lathoba mnembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamachumi amabili engumqeqetshi.
Ngaba out of action for a while. When I came back, they loaned me ngadlala ku-Epoch Mine. Ngihamba loNesai Moyo, Dumisani Ngulube, Billy Taka, sadlala khona ngale. From there I came back, ngabuya nga-trainer, but idolo lokho elingikhathaza. Ngagcina mbona ukuthi ngolokho kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003.
Ungwenya usebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu leBantu Rovers, i-Rising Stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-St Thomas, kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-Highlanders.
From 2011 ngakhotsha loDumaza Dube to me is a mentor, umfundisi Boruto Mlwana. Bengilazi ngophozo as a player, but as a coach, Dumaza did a lot to me. Lakathi singa ukhuluma ngaye ngiba ngifila sharp, ngifila proud.
Abanye abadlali abadlule ezandleni zikangwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala eMelika, imvimbi yeFC Platinum uLawrence Mhlanga, abadlali beqembu leHighlanders uGodfrey Makaruze, uArchford Dafaira kanye labanye. Uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzinga laphezulu.
Wonke umuntu elayifini yafuna ukukhula, akula muntu ofuna ukuhlala efansi, but passion yami phansi abebafani laba. I mean, I think I'm okay, but ukukhula nyabe ngufu, but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi ezipansi lezi ngabe ngi-right. Yeah, I want to catch them young, bafundise i-technique landani bebekhula bapasa abanye lapha.
Ungwenya nguye oqeqetsha abafana baleminyaka engaphansi kwelithumi lantathu uqembu leHighlanders njalo usebenza losiza khoza kanye loSmart Moyo. Baphinda njalo kube yibo abancedisa uMelusi Sibanda kuqembu leBhozo 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sike sizwe ezomculo.
Kamalani Pamela Nwethando Bulu lokucula nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona ku South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRai. Kathi yangkhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch, so iRai esiyidlayo. Yeah, ingoma ngkhona is about ama farmers abasebenza nzima lapha bakhona, so it's just ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha bakhona, so that's why it tied with uRai. Ene kule ingoma njalo engiphushayo kathesi closer to you lo Sean Kingston, yeah, Jamaican American singer, my beautiful girl, yeah. So anya jabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And into enjabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami uluthando lo eyakuqala, eyamapiano yami yakuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya yangena la kuma DJs apha eSouth Africa, eBotswana. So yeah, into ukuthi khona is ngathi highlight ne, and then lengoma amadlozi abe ngunumber one ku American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah,
good. Akon hlabelelo u right so much.
U right, eh. Okay. Found that for a city life, and so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, the breathing comes with the wind, and now it's dead and gone. The breathing, breathing.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le ethi sadla i-rice. Kuningi kakhulu akhuluma ngakho sibili. Ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni. Uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele lisithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7. +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili lokusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
See
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.